Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikunguru 26/2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuyeuchidzai kuti tiri live pa Facebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dhora reRTGS rave kudonha zvakanyanya pamukoto. Kanzuri yeguta reHarare inoti iri kushanda nevagari kuti vanyorese zvivakwa zvavo zvese. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dhora reRTGS rave kudonha zvakanyanya pamukoto zvichitevera kutadza kunyatsoshanda kwechirongwa chehurumende chekuti mabhanga atenge nokutengesa mari yekunze kusanganisa madhora ekuAmerica, mapula nemarands. Nezuro mari iyi yainge yadonha zvekare kusvika pamadhora 10 emaRTGS padhora rimwe chete rekuAmerica kubva pamadhora mapfumbamwe payanga yambogara kwemavhiki matatu. Kunze kwekushomeka kwemari, vemaindastri vari kunetseka nenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi uye kushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotikari. Izvi zvave kupa kuti vamwe vashande mumaindastri vachigadzira zvinhu zvishoma, ukuwo vezvitoro vave kurumidza kuzvivhara nekuda kwekushaya magetsi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Retailers Association vaDenford Mutashu vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Tengo yanga yamboti gadzikanei panguva yapfuura zvichienderana nekupera makwanga kwakaita mari yepamusika weindabi pamwe chete nemari yepanze vanosheedza nekuti black market. Kamu kuzofamba kwakaita pataipinda muInterbank, shuviro yanga iri yekuti isu tochi vemabhizimusi vose nevamwe vochikwanisa kuiwana pamusika uri jekerero uri pachena, asi dambudziko razouya mumusha nderekushwaikwa nekushomeka kwemagetsi. Magetsi kushomeka kwawo kwaita kuti basa rekugadzirwa kwezvinhu ridzokere kumashure. Makambani akawanda vari kuchema nenhau iyoyo nekuti vari kuswera vakavhara nekuti magetsi anoenda na 5 o'clock makuseni odzoka na 10 p.m. manheru zuva rega rega. Saka izvozvo zvambva zvaita kuti kugadziriswa kwebasa nekurongwa kwebasa kunge kuchititsveya mei sekuti makambani kuti zvinoomera makambani kuti vati vashandi vauye kumabasa usiku nekuti kune zvakawanda zvinenge zvichitariswa kuti production yacho inge ichienderera mberi.
Saka muri kumbotaurawo here neRBZ nezvenyaya iyi yekuti mari yakunetsa kuti mutenge zvakare kumabhangawo?
Hurukuro dzagara dzichiitika. Ndingangoti chimwe chatingape kuti it's a positive development nekuti kukurukura pakati pehurumende nevemabhizimusi, pakati pehurumende nevemapato akasiyana-siyana, macivic organization, kwakaimbruvha chaizvo kubudikidza nekuuya kwehurumende itsvai. Vanotambira zvichemo uye vanosangana nevemabhizimusi. Vanozongokorera ndeapo pokuti zvinhu zvachona zvizogadziriswa nechimbi-chimbi inenge yakatarisirwa nayo nevemabhizimusi, sekuti vemabhizimusi vazhinji vanga vakanangana nedonzvo rekuti vanga vachisimudzira kufamba kwebasa ravo. Vakananganawo nenhau yekuti sekuti munoziva kuti panguva yatiri yezvino izvi taakupinda muAfrica Continental Free Trade Area, iyo inova ichazounza pundutso muAfrica yose kubudikidza nekuti mabhizimisi vanenge vaakudyidzana zvigadzirwa zvemuno zvichiendawo kune dzimwe nyika dzekune zvimwe nyika dzichiyo muno.
Mitengo yabva yawedzerwawo here uye muri kutarisira kuti kuri kuti yawedzerwa inowedzerwa nezvikamu zvingani?
kana takanangana ne sector ye retail kazhinji kazhinji mutengo wemafuta kukwira kwawo kana kudzika kwawo impact yawo kazhinji nekushandiswa kwanga kushikwa nekudiwa kunoitwa mafuta edzimotokari iburi pachikamu chiri between 4% and 10% as a cost to the business, you know, contributor 4% to 10% to the general running of the retail business.
Mukuru we Confederation of Zimbabwe Retailers Association wa Denford Mutashu vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Kanzuru yekuta reHarare inoti iri mushishi kushanda nevagari kuti vanyorese zvivakwa zvavo zvinosanganisira dzimba kana midhuri pasi pechirongwa chekugadzirisa zvinhu muguta. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti vagari vari kukurudzirwa kuti vaende kumahofisi ekanzuru nemaplani edzimba dzavo kana midhuri yavo kana magwaro anoratidza kuti zvivakwa zvavo zvaiongororwa nenyanzvi dzekanzuru. Munguva yekuvakwa vachideme vanoti pari zvino kanzuro yavo haina chirongwa chekuputsira vanhu zvivakwa zvavo asi vamwe vagari vataura neStudio 7 vachiti vakatoziviswa nevashandi vekanzuro kuti vaputse vega midhuri yavo inonzi yakavakwa zvisiri pamutemo vachiti kukundikana kwavo kuputsa voga kanzuro ichazotora matano. Jonga Kandemiri aita hurukuro navachideme kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Ine chirongwa cheregularization chatiri kuita muHarare. Chirongwa ichi chiri kukurudzira vakavaka zvisina maplan, vasina kunge vakanyoresa kuti takuvaka, vasina kunge vakapruvhirwa maplan stages avo, kuti vauye kukanzuro paitwe inonzi regularization. Kana munhu akusvika pakuti akubutsirwa, anenge asina kuenda kunogadzisa mapepa ake. Saka mahofisi ese ekanzuro akatovhurika iko zvino kuti vanhu vauye vaite chirongwa cheregularization. Saka chirongwa ichi cheregularization hachizi chekuputsa asi ndechekutopa kurudziro neconfidence muvagari kuti zvinhu zvavo zvavanga vakavaka zvisiri pamutemo iko zvinezvi zvave kuchitenderwa nekanzuro asi vabhadhara miripo yemafaini yekunge vakaita zvinhu zvisiri pamutemo.
Tiri kunzwawo vamwe vagari vari kuti vakatopiwa mazuva ekuti vaputse majurahoro avo kukundikana kwavo kanzuro inenge yaakuzoya ichiputsa iyo vasina kumbenge vanzi vaende kukanzuro sezvamuri kutaura.
Ndinodaira tirangoita chirongwa ichochi ipo pano pastation tichitaura nenyaya iyoyi mandifonera taisa advert munewspaper taisa advert pasocial media matozviona imi muri ikoko kuamerica kwamuri ikoko vari kunoko vakanga vazvionawo kungotiwo kana vanhu vaakuchema chema vanochema chema nenzira dzakawanda asi mazuva vakapuwa iwayo ngavaende vanogadzirisa regularization.
Tinonzwa kuti pane mutemo unoti munhu anofanira kutanga awana certificate of occupation kana kuti gwaro rinomubvumidza kugara muimba kana kushandisa chivakwa. Vanhu vari kuwana here macertificates iwayo?
Wongu ari kuwanikwa paregularization iri kuitwa iyoyi. Ndo zviri kunzi makanga makaita zvisiri pamutemo chiuyai tichivandudza zvamanga makaita kuti zvichienda pamutemo mupuwa magwaro amungadai makapuwa 10 years ago 5 years ago makuchimapuwa nhasi.
Chii chinotarisirwa mugari kuti anga achienda nacho kukanzuro kuti akwanise kunge achibatsirwa?
Vanoenda nemaplani avo edzimba yemajurawo avo voenda kune vamwe vaisevisa maengineers masocial engineers aivaitira mastages aivatarisira mastages avo voenda nemaripoti iwayo futi kukanzuro kuti nii ndine ripoti iyi yekwaengineer yaiona basa rangu raiitwa zvizvozvizvo ndizvo kupa mukana wekuti uitwe regularization. Kanzuro yoona kuti wakacalculation yemasages ausina kunge wakabhadhara kukanzuro wobva watanga wabhadhara kukanzuro masages ako.
Chimwe chinogona kunetsa vagari vachideme ndechekuti dzimwe dzimba dzaakugarwa nevana vabereki vaikwanisa kunge vakaita maprosesi iwayo kana kuti vakatoaita asi hapana magwara anoratidza kuti zvakaitwa zvakasiyirwa vana vanoitawo sei ipapo?
Kurudziro ndeyekuti ngavaende kukanzuro vanonogadzirirwa bo zvinenge zviriko bcause hakuna kesi dzinofanana Britain dzakatosiyana macircumstances akatosiyana so munhu anoenda nemacircumstances ake kukanzuro unoatendwa according to circumstances dzake iye ega hakuna one size fits all.
avo vange vari mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kusawirirana pakati pevashandi nevashandirwe munyika pamusoro pemari dzemihoro kuri kuenderera mberi, vashandi vakawanda vachiti havana zvavari kushandira. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vashandi vemumapurazi ndevamwe vari mushishi yekupokana nemari dzavanofanirwa kunge vachitambiriswa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muProgressive Agriculture and Allied Industries Workers Union of Zimbabwe vaPhilip kuda kwaShemafundu vanoti havasi kufara nemari dzemihoro. VaMafundu vanoti mushandi wepasipasi akawedzerwa mari kubva pamadhora zana nemakumi matatu nemadhora mashanu kusvika pamadhora zana nemakumi mapfumbamwe nemashanu, inova mari yavanoti haikwani.
General Agriculture Sector vavedzera mari kubva pa$135 kuenda pa$195 kubva pamushandi ari pasipasi. Mushandi ari pamusorosoro awedzerwa kubva pa $270 kuenda pa$360. Mari yese iyoyo haina chainotenga pari zvino nekuda kwemitengo yakwira, uye vazhinji vacho vari kurima zvinhu zvavari kunozotengesa in foreign currency, but mari iyoyo havasi kukwanisa kupa mushandi inoenderana nawo nemari yavari kuwana kana vatengesa zvinhu zvavo.
Izvi zvinotsigirwawo nemunyori wesangano iri vaRaymond Sixpence, avo vanoti mari iri kutambirwa nevashandi vemumapurasi haina zvainobatsira nazvo.
Asi takatarisa mari iyoyo haikwanisa kutengana grocery kana kuti munhu aendesa vana vake kuchikoro kana kuti vaendesa kuchipatara.
Mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanoti gakava panyaya dzemihoro ratekeshera nyika yese.
Tinoona kuti paitika dambudziko guru munyika rokuti mitengo yezvinhu zvose kubva kumafuta okufambisa, dzimba dzokugara, mabhuku evana kuzvikoro, mishonga kuzvipatara nekumafamasi, zvinhu zvose zvakamiswa zvakatarisana nemari yekuAmerica, United States of America dollars. Asi mihoro inotambirwa navashandi haina kushandurwa, vashandi vari kungotambira mari yemuno inova yaderedzwa kwazvo simba nezvikamu zvingatopfuura gumi.
VaMutasa vanoti vose vashandi vanofunga kuti hurukuro dzinosanganisira munhu wese munyika ndidzo dzingapedza dambudziko iri.
Nyika ino haina imwe nzira yaingagadzirisa dambudziko rayo kunze kwekuti vari kutungamirira vari pamusoro vabatanidze nyika, munhu wese vaise musoro pamwe chete, vehurumende, vemabhizimusi, vesu vashandi, vemachechi, toisa musoro pamwe totsvaka nzira yekuti tibude mumandondo atiri.
Panzvi munyaya dzezveupfumi, uyewo vari nhengo yeparamende vachapiwa mashakada veMDC vanoti chero mari yemihoro ikakwidzwa mitengo icharamba ichikwirawo. VaMashakada vanoti zvingatobetsera vashandi kuwaniswa pekugara, kuendeserwa vana kuzvikoro, kurapwa kuzvipatira pachena nezvimwewo. Pari zvino varayiridzi vekumaruwa pasi peAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanoti nhengo dzavo hadzisi kuenda kumabasa. Munguva shoma yapfuura, vashandi vekumabhanga vakanyorerawo vashandirwi zvinyunyuto zvavo. Hurumende inoti icharamba ichitaurirana nevashandi vayo pamusoro penyaya yemuhoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuFinancial Gazette mune nyaya inoti mukuru weLion Finance Zimbabwe, amai Lynn Mkone weShuro, vambomiswa basa kuchiferefetwa zvakanangana navo. MuFinGas mekare mune nyaya inorondedzera kukanganiswa kuri kuitwa mabhizimisi nokudzimwa dzimwa kwemagetsi. MuDaily News mutevedzeri wesatigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJob Sikala vanoti pane vanoda kuvauraya mushure mekuwana mavhiri emotikari yavo abudiswa mweya. Mudeli News mekare mune nyaya pamusoro penhengo dzeparamende dziri kumanikidza gurukota resocial welfare amai Sekai Nzenza kuti vabudise pachena zvakawanikwa muongororo yakaitwa ikaratidza kuti kuNational Social Security Authority kune mari yakawanda isina kubatwa zvakanaka. NewZimbabwe.com inoti hurumende yeMozambique yayambira hurumende yeZimbabwe kuti inogona kutsiva zvakaitwa neZimbabwe zvokurambidza zvimwe zvezvitengeswa zvinobva kuMozambique zvinosanganisira doro kuti zvipinde muZimbabwe. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanana akanaka paStudio 7 apo. Ina hangu ndoda kutaurawo ndichitsigira judgment yapiwa neHigh Court. Chokwadi ndinobvumirana nazvo nekuti makambani akaita seZim Papers neRadio Zimbabwe. Makambani wayo makambani anonyatsoshanda akareregera kuZANU PF zvinotozikamwa nemunhu wese anogara muZimbabwe chero wakazoindawo kunze kwenyika. Zvinozikamwa izvozvo kuti ZANU PF neZPC mukombe nechirongo nditaina ticha chazvinofambidzana. Saka haa ndinowirana nejudgment iyo ende tinotinda najaji yavo vanojaja vasina kudira vakarerekera vanonyatsotaura chokwadi sezvachiri. Ndinongotenda nemashoko iwayo.
Ya makadiko vateereri veStudio 7, makadiko imimi vachamarari vese veStudio 7. Uyu nditafadzwa ari kuno zvake kusouth. Nhau iyoye anticorruption iyo iri kutaurwa tikunzwa kuti kwabatwa mai Mvumira. Dzingori ngano zvedu toziva kuti ndezvezanu. Kuri kunzi anticorruption iyo yada kunyatsoshanda chaiyo zvichekerere zvepachokwadi. Muzanu chaimo chaimo hapana kana wana anosara, asi tinoziva kuti zvinongonzi abatwa asi nyaya dzacho dzozongotsikwatsikwa pamberi apo bhikozi vese vatungamiri vacho vese muzanu tikada kuzvitarisa hapana anosara neanticorruption iyoyi. But tichaona kuti panobatwa one kana vairi, zvinobva zvazorangidza kuti hapana zvakangofanana. Ndatenda zvavo.
Halo vashamarari vese veStudio 7, ndiri kumhoresai. Ini ndiri kuno Cape Town. Chechirongwa chiri kuitwa nehurumende chekuroorana patsva icho hachina kana nemusoro wese vachitadza kugadzirisa nyika. Kusoroda kuchinja mitemo yekuroorana kwevakadzi nevarume kuti vana vacheche vaite varume, varume vaite magirlfriend. Zvakatodhakwa zvavari kutiitira izvi.
Makadi zvenyu vashamarari veStudio 7 nevese vashandi veStudio 7. Ini zita rangu ndeitwa Max. Ndiri kuti mitemo iyi iri kuiswa muZimbabwe haina chimiro, haina chibetsero. Nekuti kana makuti mukadzi anoita boyfriend, murume achibvumirwa kuita magirlfriend, zviri kureva kuti muri kutounza chirwere zvakaita sana HIV nezvimwe zvakadaro tiri kuzvipromota. Uye vana havafane kuroorwa vachiri vadiki, vanofanira kukura vabva zera. Iye akutonzi Sodom neGomora. Zvamaakuita izvi zvekuda kuti nyika yaakuenda kumawere. Nyika haisina chimiro. Utungamiri wanga uripo wababa Robert Mugabe wa utungamiri wanga wakanaka, wanga wasingabvumirikana nengochani. Uyu utungamiri aiziva kuti utungamiri rudzii. Shuwa maZimbabwe tikasangwara, tikaereka taita muitiro iwoyo kana kubvuma izvi, nyika yedu inoparara. Tose ngatirambe izvi, tirambe zvisine government yacho imva yaenda. Ndatenda zvangu.
Mamuka sei paStudio 7 vashamarari pamwe chete nevateereri. Inini kurudziro yangu yandingori nayo ndeyekuti mademonstration muno muZimbabwe achashandi, kutsvakawo zvikwadzisa, kuzviurayisa nekuzvikwadzisa. Ini ndandati zimba racho ratinaro remademonstration rese vana vaZimbabwe dei tangobatana vanhu vese vemapato akasiyana-siyana nezvematongero enyika todemonstrata, tichikurudzira vatungamiriri vedu kuti ngavataurirane especially nyanye-nyanye vachamisana Mnangagwa. Ndatenda hangu, ndini Ashmohove kuZimbabwe.
Masera sei vashamarari veStudio nevateereri. Ini ndonzi Dizili ndiri ku Pretoria. Ndangotaura wangu panyaya yegukura hundi. Kana mukangotaura nezvegukura hundi, ZANU-PF haitombodi kuhane zvazvo izvozvo. Haitombodi.
Tinotenda Studio 7. Ine nhanzi ngazi kuti shuwa makakosha. Ya, nyaya turikutaura nezvayo panapa ndeyekuti avo maive mudzimai wevo vakadigwa mvura kuAmerica uko kutaura chokwadi pane zvavaita pari zvino. Vakaendawo kuAmerica vanonosimudzwa nevano kuZimbabwe. Kuri vati vano kuZimbabwe havasi kugwisa hurumende, vari kugwisa hunhu wemunhu zvaanoita. Mudzimai uyu anofanirwa kuchengetedza zvaaita. Asi asabata zvemai avo vanga vachitaura makuseni vachiti kwai vanoda vano kuZimbabwe vauye. Ngaabate vanhu vose. Munhu wandokumbira kuti angoita seanorega iko zvino ndimunangagwa, nokuti zvinobhanyangugwa. Ngaambomurega, ngaabate vose vakamukomberedza.
Makadeka vashamarari veStudio 7, ndinoitwawo Isaac Chirandu. Mashoko aenda kutaura pamusoro pamunangagwa aya ndekuti mari yavari kutambisa uchienda kumusangano kunze kwenyika uko kudai vatozama kutogadzira nyika ndiyona vaidai vatokuretu bhikosinzi vakapinza vakapinda pabasa hapana chinhu chenji chati chitaona kwapana vamugabe chenji chati taona hapana chati tichaona ndobvawo zvangu kuchipingo ndokwa ndinobva inini
kwazivai kwazivai vashamarari veStudio 7 vana mukoma jongana na mukoma tanonoka wande nana tungamiri nana marvelous shamarari inini ndongoti ndingobvunzawo mbichana kuti ava mupresident wedu ava uchiri mugari wemuZimbabwe here kana kuti mudiaspora zvavo mupresident wedu ava tikatarisa magaro avari kuita Zimbabwe mazuva avari kugara muZimbabwe ari kuita kunge mashomatani avari kufamba kuenda kunyika dzekunze ndinoona sekuti hai president wedu ava vatova mudiaspora vari kutsvaka mafuro manyoro kunyika havashasi zvekufamba vachisaina kusaina mamega bills acho yaya anongosaina tisingaoni kana zvinombofamba munyika haiwa nhema vari kutsvaka mafuro manyoro president wedu
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tovambotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eMalawi neZuro akavhara nzira kuti vanhu vairatidzira vasasvika kumuzinda wemutungamiriri wenyika kwavakange vachida kunoratidza kusafara kwavo nezvakabuda musarudzo yakaitwa muna Chivabvu. Vakuru vakuru veSomalia vanoti munhu anofungidzirwa kuti ndewesangano revarwi vanopfurikidza mwero reAl-Shabaab aputisa mabhambi pamahofisi ameya weMogadishu akauraya vanhu vatanhatu vamwe vatanhatu vakakuvadzwa kusanganisa nameya. Kurwisa uku kwaitika maminitsi mashomanana mushure mokushanya kwemumiriri mutsva weAmerica muSomalia vaJames Swan. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Moto mukuru uri kubvira kumaudzanyemba kwedunhu reArizona muAmerica, izvo zvakonzera kuti gavhuna wedunhu iri abudze vagari venzvimbo iyi kuti vakurumidze kubva muguta iri. Moto uyu wakatanga nesvondo uye nezuro vanodzima moto vange vachiedza kugadzira divi riri kuenda moto uyu kuti kana wasvika utadze kuenda mberi. Munzvimbo iyi munogara vanhu vanoita zviuru zvishanu, avo vakayambirwa kuti kungangoita mafashanu emvura. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuArizona, vaAndrew Gwati, vaudza Studio 7 kuti hapana chizvarwa cheZimbabwe chati chazivikanwa kuti chakapinda mudambudziko nemoto uyu. Tabata vaGwati kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Kwaita moto kucity inonzi yo City of Flagstaff iri north of Phoenix, iri about 2 hours from Phoenix iko zvinezvi. Saka kune ngauti sekuti maevacuations, kana kuti vanhu vatoodwa nagavhena kuti vange vachimuvha from area iyoyo yatwa affected nemoto kuti vaende maareas ari safe.
Mambonzwa kuti chii chakonzera moto uyu?
Pari zvino hapana chati tanzwa kuti chii chakonzera moto iwoyo, but from kunzwa kwandaita moto uratidza kuti iwo uri kutokura utoramba uchienderera mberi. Ende tikanga tichitarisa zvakare zvakaita sekuti Arizona pache zvayo inzvimbo inogara ichipisa. Saka kana kuchipisa, zvinhu zvinokonzeresa moto kunyanyanyanya izi vanhu vanogonanga vachiita kana kungave vanoita camping, kana kuti vai vanoda zvavo kuti vange vachifamba vachinogara zvavo musango vachidya vachingorara vachifara vachidaro, kana kuti vanhu vanenge vachiita idha kuna kuri kusvuta chako chaiko kana kuti macheni emotikari chayo anogona kukonzera moto. Saka pari zvino hatina chandikati icho ndikakupei one ngati muenzaniso ungati iwo ndowakonzeresa moto, asi nekuda kwenzvimbo yeArizona kunogara kuchipisa ende kuri kwakaoma ngati kuti muchirunguri dry, kuno maconditions it's so easy kuti moto ungobata pane ine nguva.
Mambonzo avo here kuti pane vokuZimbabwe vanogona kuvapindawo mudambudziko iri?
Pari zvino hapana ndati ndanzwa kuti pane vanhu vekuZimbabwe as they say. Kana tichara kuti area iyoyo yeFlagstaff kuri it's more like a college town, yanoti iarea ine university. Saka possibility yekuti kana kuti pangava pane muZimbabwe inenge iripo, but anenge atorive kuti manchoni mastudents. Asi kuti ndikutaure kuti pane muZimbabweans andingati one chai chai kuti vandanzwa chaicho pari zvino handina.
Pane zvambotaurwawo here kuti pane vanhu vakuvara vafa kana kuti kuparadzwa kwedzimba?
Pari zvino handina nhamba yandingakupei kuti pane vanhu vakuvara kana kuti but definitely chandingakutaura ndechekuti icho properties. Pane property yaivadza kuti yava damaged kana kuti ingatise kuti yatsva, that one iyo is given kuti obviously pane panogara vanhu pese munoona kuparadzwa kwemaproperties kana kuti kwemusha nezvakadaro. Asi nhamba chai chaiyo exact nhamba hatisati akuziva nokuti zvinhu zvichiri muprocess yekutoitika izvozvi.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuArizona, vaAndrew Gwati vari parunhare kuArizona neStudio 7. Jakata Madam Boss. Sezvo nguva yedu yapera, timbotarisa zvanga zviri munhau. Dhora reRTGS riri kudonha zvakanyanya pamukoto. Kanzuro yeguta reHarare inoti iri kushanda nevagari kuti vanyorese zvivakwa zvavo zvinosanganisira dzimba nemidhuri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wandia ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.